Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina gumiguru 20, 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weZimbabwe muAmerica wobatsira Zimbabwe nechikafu. Vabereki vochema chema neuori hopa kuti mapepa ebvunzo abude dzisati dzanyorwa. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vobvumidzwa kuenda kunoona vaJob Sikala nevamwe asi vachipiwa zviga zvakawanda. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe kuburikidza neUnited States Agency for International Development, USAID, nasi watsigira sangano reWorld Food Program, WFP, nemari inosvika mamirioni makumi matatu nematanhatu nemazana manomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica, kana kuti $36.7 million. Mari iyi ndeyekubatsira pachirongwa cheWFP chekupa vanhu vane nzara chikafu munyika. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vazivisa izvi nhasi vachiti rubatsiro urwu runouya apo nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatarisana nedambudziko rekushaya chikafu, kudhura kwacho pamwe nekudhura kwemafuta ekubikisa zvowedzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine. Vati America yakazvipira kubatsira Zimbabwe kupedza dambudziko iri, ndosaka vapa rubatsiro rwemari iyi kuti ishandiswe kutenga chikafu pasi pechirongwa chinonzi Lean Season Assistance Funding.
Achieving food security during Zimbabwe's lean season is always challenging. Geopolitical events on the other side of the world have made it even more so this year. But the United States is ready to assist. Today, I'm happy to announce $36.7 million for 2022-2023 Lean Season Assistance Funding provided by the U.S. government for the people of Zimbabwe.
Kupavanhu chikafu muZimbabwe nguva yenzara kunonini uye zviri kuitika kune dzimwe nyika izvi zvinoita kuti zvinhu zvinyanye kuoma asi United States ichabatsira nhasi ndinofara kuzivisa rubatsiro rwe$36.7 million United States dollars iri mari yekutenga chikafu mumwaka wa2022 kusvika 2023 mari inobva kuhurumende yeAmerica
amai French vati vanofara nemashandiro avanoita neWFP vachiti vave neukama hwakasimba muku batsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu pamwe nekutsigira mabasa ekurima munyika. Vati mari yavapa nhasi ichabatsira vanhu zviuru mazana manomwe 700,000 pamamiriyoni matatu nezviuru mazana masere 3.8 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika. Vamwe vacho mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana kuti 3.1 million vachabatsirwa nehurumende. Vanhu vachapiwa chikafu pasi pechirongwa cheUSAID neWFP vari mumatunhu anoti Buyera, Wedza, Mudzi, Bikita, Chiri, Ngai, Mangwe neMount Darwin. Pasi pechirongwa ichi munhu mumwe chete anopiwa chibage, mapfunde, nyemba pamwe nemafuta ekubikisa. Amai French vati kunze kwerubatsiro rwavapa nhasi hurumende yavo iri kutsigirawo WFP nemamwe masangano nemamiriyoni nezana nemakumi mapfumbamwe nematatu emadhora ekuAmerica US$193 million kuti itsigire mabasa ekurima munyika yose.
aside from emergency food assistance programming through WFP, the U.S. government is also providing
$198 million to WFP.
Vanoona nezvezvirongwa muWFP muZimbabwe vaRoberto Bolini vati vanofara nerutsigiro rwanhasi uye vacharamba vachishanda neUSAID kupedza nzara munyika.
We are humble and honored for the assistance that USAID is extending to the
Tinofara nerubatsiro rwapiwa neAmerica kuvanhu veZimbabwe apo zvinhu zvakaoma nekuda kweCOVID-19 kushanduka kumamiriro ekunze pamwe nekudhura kwechikafu. Isu seWFP neUnited States takazvipira kubatsira vana veZimbabwe pamatambudziko aya.
Vatiwo kunze kwekubatsira vanhu nechikafu panguva yenzara, WFP neUSAID vanobatsirawo mabasa ekurima akaita sekuvaka madhamu kuti vanhu vaite madiridziro pamwe nekuona kuti varima zvirimwa zvinoenderana nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuti vawane chikafu chakakwana. Urongwa hwekubatsira vanhu nechikafu vakamirira kurima nekukohwa kana kuti lean season funding inopiwa kubva muna Gumiguru kusvika muna Kurume mwaka unotevera. Hatina kukwanisa kunzwa pfungwa dzehurumende parubatsiro rwapiwa nhasi sezvo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi munyori mubazi iri vaSimon Masanga vakaudza Studio 7 Masvondo Pfuura kuti vakaronga neWFP kuti vachabatsira vanhu vese vane nzara, vakatsinirawo kuti WFP ichabatsira vanhu mumatunhu masere. Vakatiwo hurumende ine chibage chakawanda chinokwana kubatsira vese vane nzara munyika.
Government, as we speak, tine capacity to feed everyone. Chibage chedu chatinacho ku GMB chinokwana kuti ticover marequirements ese Department of Social Welfare. Takuriti social development bazvano pakindiroro Department of Social Welfare. Tine enough grain to cover everyone. But tagara tataura kuti Zimbabwe is open for business. Hatidi kubatsirwa and tagara tichibatsirwa through organization yandataura United Nations WFP.
Kubva pakutanga kwegore kusvika parizvino, USAID yapa rubatsiro rwechikafu kuZimbabwe runodarika mamiriyoni makumana nemana $44 million, kwozotiwo rubatsiro runodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mukati memakore mashanu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyaya yehuori nechikiribidi chekuburitsa mapepa ebvunzo dzisati dzanyorwa iri kuenderera mberi zvopa kuti vabereki vakawanda vatyire kushaya chiremera chedzidzo yevana. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vana vaine mapepa bvunzo dzisati dzanyorwa kubikita nekwazvimba. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Ane mashoko ari mumaoko eStudio 7 kubva kuvakuru vakuru vemapurisa masvingo vati vari kuferefeta vana vepachikoro cheBikita Fashu High School pamwe nepamushana High School vanonzi vakabatwa vaine mapepa ebvunzo dzechirungu munhare mbozha dzavo. Asi mutauriri wemapurisa masvingo Inspector kuda kwacha Dhiwavata vasati vanzwa nezvenyaya iyi kuBikita Fashu sezvo vanga vasiri muhofisi. Nemusi wechipiri vamwe vana vakawanikwa vaine bepa remets kwazvimba kumashonaland west. Mumwe mubereki wemasvingo Pastor Kafa Mukwadi vati izvi zviri kukonzerwa nehori kuzimise kana kuti muzvikoro.
Tinozviona kuti zviri kubvisa chiremerera chedzidzo yedu. Hazvina kuitika pamushana chete chero kukwa murombedzi tiri kuvati kune bepa remets rakalika. Zvoreva kuti zimuseki yava iyowo rava kukonzeresa kuti mastandards edu afe uye zvava kukonzeresa kuti vasingagoni vapase vanogona vachifoira nokuda kwokuti vanenge vane hama dziripo. Ndoona sekuti zvikationgororwa chaizvo tinogona kuwana kuti kune vanhu vanogona nge vachitowana macertificates eo level vasina kutombomagarira pabhenji nokuda kwecorruption yazara kufuchi zvava kuuraya standard yeeducation yedu.
Amai Sungazare Bwanase vapomera zvimwe zvikoro mhosva yekuita horo wekuburisa mapepa kuti vana vanzi vakapasa zvinozokanganisa dzidzo yevana.
Iniso mubereki ndinoona nyaya yokulika kuri kuita mapepa ebvunzo pazvikoro chiitiko chisina kunaka zvachose hatizvitarisiri. Zvinobva zvapa vana kusazodzidza neshungu achiti nyangwe ndikadzidza neshungu wandanga ndichikunda anozongondikunda nokuti unenge achiwana access yebepa tisati tanyora zvekare zvinoratidza corruption yakanyanyisa nokuti bepa iri haringobudi rinotobuda richitengeswa saka inyaya yemari necorruption iri kuitika kuti vamwe vazowana bepa.
Izvi zvatsimirwa nemukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union in Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takachira Zhou vati nyaya yehori pakuvhurira vana mapepa bvunzo dzisati dzanyorwa kunokanganisa dzidzo yevana vakashora vari kuzviita izvi.
Saka izvozvo kukona hongu zviriko kune zvikoro zvinotozikama kuvhurira mapepa gore rega rega maadministrators anenge aronga navarayidzo ipopo asi kushaya professionalism. Tinoona sekuti zvezvekare izvi zvanyanya nemhaka yekuti kune vanhu vakupromota kwete on the basis yemerit asi kuti political affiliation yako. Saka vanhu ava vari compromise. Isu tinoda kuti promotion iite on the basis of merit. Maadministrators wavanhu vane credibility neintegrity zvokuti havavhurire mapepa. Vana kana vatadza vatadza haasiri murayiridzi.
Mutauriri weZimsec Muzvare Nicky Dlamini vati bazi ravo riri kufefeta nyaya yekubudiswa kwemapepa iyi.
Saka Zimsec iri kuita mainvestigations pari zvino kuti tione matano ekuti tinozoita sei nemapepa akaonekerwa nevana. Tirikunzwa kuti pane mapolice reports akaiswa zvichipinganisa nenyaya iri kubuda iri kubhikita yakabuda ndeko kuti kune police report yakaiswa nechikoro kuti pane vana vakawanikwa vane mamwe mapepa ebvunzo dzisati dzanyorwa. Idzi nyaya takamirira kuti dzisvike kwatiri kuti tikwanise kuona zvekuti matano atichaita tichibva ipapo ndeapi.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mudzidzisi wepachikoro chepamusoro cheGreat Zimbabwe University Dr. Jason Mugodzwa vatendawo kuti zviri kuitika izvi zvinodzorera dzidzo yemunyika kumashure.
Malikages, they don't augur very well. International community, you know, is also corruption here in Yanisa. The exams they do as Jinama standard. You would have any chance, you would have a good one to pass it in Europe. But this is the end of the year in the past. I quit it in the past. If I have international, not in the year, you would have trust in my results. They do not have a chocolate and I hear that you would be.
Muzvare Dlamini vati zviri kuita izvi hazvizokanganise vana vasingaiti musikanzwa sezvo vasiri kuzomanikidzwa kunyora bvunzo zvakare. Vati vachabatwa nemhosva havasi kuzopiwa zvavanenge vawana mumazamanishoni kana kuti maresults. Muzvare Dlamini vati vanobatwa nemhosva dzeuori vanogona kukandwa mujere kwemakore mapfumbamwe. Dr. Mugodza vaendera mberiwo vachiti izvi zviri kukonzerwa neuori hwakatekeshera munyika uye nyaya yekutambura kwevashandi vari mubazi redzidzo pamwe chete nekuZimsec. Vana vefom 4 nefom 6 vakatanga kunyora bvunzo svondo rino uye vanotarisirwa kupedza mwedzi unouya. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vapiwa mvumo yekuenda kunoona mumiriri weZengeza West mudare reparamende nemumiriri wechitungiza North vaGodfrey Sithole nevamwe gumi nevashanu vari mubato avo vari mujere rechikurubhi. VaChamisa vaimbenge varambidzwa kushanyira nhengo dzebato ravo nevakuru vemajeri. Asi mutsamba iri mumaoko eStudio 7, vakuru vemajeri vatenda kuti vaChamisa vashanye, asi vachivati havafaniri kuita zvematongerwo enyika. Nezvimwe zvavataura zviri kunzi negweta ravaChamisa vaObey Sithole hazvisi pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaObey Shava.
Hongu tapuwa minduro na komishina mukuru wematirongo emuno muZimbabwe akataura iye kuti ari kubvumirana nesu kuti vaChamisa vane mvumo yekunge vachinoona hama dzavo nevatsigiri vavo vari muusungwa vari kuchikurubhi nekuHarare Central asi vabva vapa zvisungo zvavatara zvinofanira kutevedzerwa navaChamisa.
Ende zvipi zvashava mungatsanangure?
Hanzi vanofanira kutizivisa paine mazuva akati wandei kuti vatange vachiuya musi wakati nenguva dzakati zvekare pavanouya havabvumirwe kuti vataure chero nani zvake chero nevatati venhau zekari ya rabu miru kutika ite kana masilo gani kuzineche kuita ni batu rao ndinangu tisamba ime ungu anda ungu anda wezunu ziriku njeko mkemo zanyoru wana komishina ndinodahira kutawa na kumboeringa wuku miru ule mkemo kutika mzisise kodzero delacha nika pa mwakishina natibi yao mkudia nga waleringa mbiru ule mkemo andaifunga kuti vai kushishika ni kinyora gwaru rinya jitaku daru rinya chikora kodzero delani.
Saka imi sema gweta vachamisa muruku urunga kuita sei nezwa murukuti azvisi pamutemo zvirikutaurwa nemukuru wemajeri.
Tiri kufunga kutanga kuonesana navo zvichida munhu anotoda rubatsiro kuti anzwisise nyaya dzekodzero idzi anogona anyora mukutaziva kwake. Saka tichada kuti tionesane navo kana varamba vakaonesa musoro hatina kubatsira naye kunze kwekuvazvizvurudza tichivaendesa kumatare.
Avo vange vari gweta ravachamisa vaObei Shava vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yazivisa nhasi kuburikidza nemashoko kuvatori venhau kuti kutanga musi wa1 Mbudzi hakuna sarudzo dzemabuy elections dzichaitwa kutsiva vanenge vafa, kudzingwa mumapato avo kana kusiya basa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lavmo Maduku.
Ndo zviri mubumbiro remutemo weZimbabwe rinoti iro sarudzo dzinoitwa makore 5 ega ega makore mashanu, and then kana pakanga paine munhu anenge abuda pane paanenge akaiswa pakusarudza panofanira kuitwa sarudzo yatinoti by election. Asi zvinenge zvichingoitika kana taakusvika kune imwe general election inouya after 5 years, kana taapadhuze dhuze negeneral election hatichafani kuita mabuy election. Kana toti pakanyanyahafa kana pane zvaitika hatifani kungovhota nyange taakutosvika pageneral election. Saka kudhuze kwacho kwakanyorwa mubumbiro remutemo mwedzi bange 9, saka 9 months.
Asi taona ivari kuti kana kwa sara atingati mazuva makumi mapfumbamwe kana kuti 90 days, saka chii chinozoita kuti tizosvike ku9 months? Kunyaya dzana promotion nomination nezvimwe here zvinenge zvichifamba sei?
Tinozosvika ku9 months kuti panenge paine nyaya yekambeinga patinenge taapadhuze kune-election like 9 months kana avanhu vanenge vaeelection iri kuuya election huru chaiyo. Saka pakati papo hapafanichaiwa general election. Takiti patinosvika muna December uchaona kuti muna January 2023 vanhu vese vezvematongerwo enyika vanenge vaora nezveelection general election inenge ichifanirwa muna July kana kuti muna August. Saka pfungwa dzemunhu wese munyika dzinofanira kunge dzaakutarisa hurumende yatinoda kuisa pamberi apa ndeipi. Ikati makadaro maomotanga kutaura nezvekuti moda kuita mabuy election neunyange paramende yaso inenge iripo kana malocal authorities anenge aripo anenge akuita kuti zvinhu zvakawanda vakamirira saro.
Saka izvo hazvizokanganisi here vanhu vanenge vaine mumiririri anenge afa kana kuti adzingwa mubato imo muna Mbudzi?
Hazvizokanganisi nekuti kana munhu akabva pachigaro panotomboita nguva yamunenge musina mumiriri, nyange musina mumiriri zuva rimwe chete, hamuna mumiriri vhiki, hamuna mumiriri mwedzi, muchigadzisa kuti muchagumo. Saka nyaya yekuti munombogara imwe nguva musina mumiriri yakatogara iripo haikwanisi kurambika, hakuna kwazvino kwasingaitiki zvakadaro. Saka apa senyika vakanyora bumbiro vanhu vakanwa kunge 9 months time diki yekuti vanhu vangaenda fomamwedzi iyoyo vasina mumiriri, vanenge vakamirira kuti paite mao wavamwe vamiriri.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lavmo Maduku vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. mutungamiri wehurumende yeBritain amai Liz Truss vazivisa kuti vave kusiya basa nhasi mushure mekunge zvivimbiso zvavo kubato ravo remaconservatives nenyika yeBritain panyaya yezveupfumi zvapa kusagadzikana munyika iyi. Amai Truss vati vataurira mambo Charles nezvekusiya basa kwavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vanogara kuBritain ikoko vapanyika kari manzira kuti tinzwewo maonero avo.
Avininga Prime Minister wekuno kuUnited Kingdom Liz Truss asiya basa nhasi.
Vari kunzi vasiya nezvikonzero zvakadini?
Liz Truss vanga vaine atinoti mapolicies avakanga vakapromisa zvivimbiso zvavanga vakapa pavaikampenira kuti vapinde pachigaro. Vazopinda pachigaro vakatanga kududza vachisandura zvese zvizhinji zvavakanga vataura kuti ndozvavari kuda kuzoita vapinda pabasa. Vakazopedzisira vadzinga mubati wehomwe chancellor wanonzi chancellor kunoku vakapedzisira vamudzinga asi vachimudzinga ari munhu anga achiita zvavanga vari ivo vari kumutuma kuti aite. Kwozoti mazuva maviri rimwe rapfuura minista wavo wehome affairs akabva asiyawo futi basa ndobva atarudza kushoropodza kuti zvinhu zvavari kuita hazvina kunaka. Tingati ndozvizvikuru zvaita kuti vasiye basa zvokuti vanga va munhu anenge asisina simba raainaro nokuda kwokuramba vachingosandura zvinhu vachingosandura zvinhu.
Taonawo kuti mazuva avo muofisi angokwana kuita makumi mana nemana 44 zvakamboitika here izvi munyika yeEngirandi kuti Prime Minister anosiya basa mumazuva mashoma kudai?
Inini tokuziva kwangu hazvisati zvaitika kunze kana kuri zvinhu zvakaitika makore mapfuura zvingadaro munhoroondo hatingazonyatsoziva zvedu asi panhoroondo yandinoziva yemakore apfuura anogona kusvika makumi maviri handisati ndambozvinzwa zvichidaro.
Veruzhinji vari kutambiranawo sei nekusiya kwavaita basa uku?
Veruzhinji vari kufara conservatives aninova ndiro bato raLiz Truss. Vazhinji vacho vanga vari vasingafari neizvozvo zvokuti ari kungosandura kuti haasi kutaridza kuti akamirira chii chaizvo chaizvo.
Dai kuri kwedu kuZimbabwe maionawo zvakadai zvichiitika here kuti vanhu vakangonyunyuta nyunyuta vatungamiri vobva vasiya zvavo mabasa?
KuZimbabwe munoziva ndozvinhu zvatinogara tichitaura kuti kune dzimwe nyika mutungamiriri angava wenyika angava wekambani angava wechii kana uri mutungamiriri ukaona zvarema unotaridzirwa kuti usiye. Asi kuZimbabwe munozvizivawo imimi pane kuti munhu asiye basa anotonotsvaga masoja nemapurisa nechii neyouth kuti ikurovei kuti musarambe muchitaura kuti ngaasiye basa. Ndo musiyano uri papo. Dei vaidzidzawo chikoro kuti aiwa zvinhu zvinosiyiranwa kana munhu watadza basa unodii unosiyirawo vamwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vanogara kuBritain vapanyika kari manzira vachitaura parunhare neStudio 7. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa nemusi wemugovera nedzimwe dzegore rinouya, nyaya yamirizhonga yatanga zvapa kuti dzimwe nhengo dzebato rinopikisa kusanganisira nhengo dzedare reparamende dzikuvare. Vakawanda vanoti mapurisa akasaita basa panogona kudeuka ropa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi uye nhengo yedare reparamende inomirira mbizo vari nhengo yeCCC vasettlement Chikwinya. Totanga kunzwa kubva kuna vachikwinya.
Tine urombo kuti senyika tava kuziva kuti tine maelections 9 months kubva pari zvino according to the constitution kana kuchitendwa neconstitution zvavo president vachigona kumadeedzera mwedzi mitatu inoraudzira kana kumwedzi mitatu tatasvika kuna August asi pamutemo tinovhota July kana kuna August. Saka naizvozvo mapolitical parties avukambirina vaine muono wekuti kuri kuvhotwa vhiki gore rinouya 2023. Tiri pakati paizvozvo tazvaita mabielection. Mabielections aya haasi kungoonekwa semabielection ekutarudza vatungamiriri variko kumaconstituency kana kuti kumacouncil anhasi. Inotova mukana uripo kuti tichazokutira ichii 2023 chinda mberi. Vanhu vaakuita vachimbunyikidzwa vachirohwa nepatira zani tiyesara zokera maitiro aro akagara chita kubva 1980 ndekuti kana tasuka nyaya dzisairo dzinokosha tinosanganidzira dzemutungamiriri wenyika dzemapalamendi nedzemacouncilors vanorova vanhu nekuita kuti vanhu vagozovhota vachivhunduka vagozosarudza vachivhunduka kuitira kuti iye vaone mahwinyiro avanga vachingoita kubva nguva dzo
vamugwadi pindura ichinzwa
handina handifungi kuti ndingada kupindura zvizhinji pane zvavataura ida pamwe ivo ndovangaziva nezvekupindura chandoda kuti nditaure ndechekuti munoona kuti nyaya yemhirizhonga tikakombera mhirizhonga yanga iripo murepabhuliki yokutanga nemhirizhonga iri kuitika mazuva ano munoona kuti pane musiyano unotaridza kuti nyika iri kuenda mberi kugadzirisa nyaya dzokurwisana nokukwekwedzana kune chindimba nemhasuro pakati pevatambi vezvematongerwo enyika asi semusangano wezanup uyezve ndakaumiririra handipo pano kuti nditi mhirizhonga tiri kucelebreta kana kupengerera kuti mhirizhonga yacho mabodo maonero edu ndokuti mhirizhonga inofanira kurwiswa ipere zvamuchose sarudzo dziitiwe munyika yedu zvine tsarukano zviri pamutemo zvekare zviri murunyararo zvinotsaka kuti naivo vose vanenge vachikwikwidza nevanovhotera vakwikwidzi vazviite murunyararo mazidiyazidiya kuurai kwakaurawa mukomana Elton Mavhangira wezanupiye kumbare umo pamupedza napo nevanhu vetriple c vachirwira pokuchengetera zvose izvozvo zvavazvitarisi nekuti kunotsvakwa kuti zanupiye ndiyo ngaipomerwe vanhu vezanupiye havana kodzero dzevanhu chero vakafa ngavavesehuku havana kodzero kodzero dzinowanikwa kune vanopikisa aiwa maonero iwayo akashata uye haatibatsiri semapato makuru kuti rwise mhirizhonga ngatiikonfurande sezvairi uye sezvainouya ichiita mapato medu kuti vanhu vedu vazive kuti nesuwo vatungamiri hatizivi
vachikwinya pindurai tinzwa
chokutanga vamugwadi vanobvuma kuti pato ravo rinoita zvemhirizhonga vanobvuma
vachiiofirst
republic ndakutaimukana ka mati pafirst republic makanga muine huwandu hwakati nyanyei hweviolence pane hwamuinahwo pari zvino paineya muri kuti second republic istiri kuti zanupf yakanga iripo kubva 1980 ichitanga kutonga zimbabwe inongova zanupf imwe chete ingava ichichinja vatungamiriri asi zanupf zanupf
vamugwadi pindurai tisaswerera kuvhi yakatiyo
munoziva handizivi kuti zvavanotaura zvinorevei kune vanoteerera lethe listeners be the judge kana vachitaura vanoita zvokudonongodza matestis kana kuti zvinhu zvakatsarauka zvinenge zvaitika mhirizhonga zvavanenge vaona sekuti zvakanganisa vanhu vavo ndizvo vanobata chete ndabvunza mubvunzo pano vachautondinendi chikwinya vari kuti panonongiche apo nepapo vachiita hwedata tinoda kufamba kwezvongororo uye zvavanofanira kuziva ndechekuti tinge tiri pamhepo kudaiwo tine ruzhinji rwavanhu nerwakateerera kusanganisira vatsigiri vedu nevatsigiri kwavo vanofanira kunzwa mashoko anofanira kutaridza kuti zvose zviri kuitika izvi hazvibikwi nemapato avanofunga kuti vari kuzviitira asi ukatinzwa tichitaura pano mashoko ataurwa navasettlement chikwenya anoratidza kuti ivo somutungamiriri kubato ravo kana ndichiti kumbuza handisi kuva kuchinoenda nekuti ndinoreva kuti tinotora mapolisi sehurumende yezanupf iripo ndozvotinoenda nazvo kuti otarai nyika yakaguta takaita pumbuza tarirai madhamu akaguta tiri kuhurumende yedu yezanupf iri kushanda tarirai migwagwa tiri kugadzira tarirai mbeu tiri kupa vanhu kubudikidza nomutungamiriri wedu presidential input team hakuzi kutenga mavhoti ikoko ko pangagova nomukaha here pakati pebato rinohwina sarudzo kuti rifome hurumende nehurumende yaro kana zviri zvo zvavari kuda pavangazviwanizvo hurumende ndeyezanupf ndosaka tirisu tinoenda kusarudzo hamusati mamboona sarudzo dzakanzi gavhumendi pane paine zanupf netriple c isu tohwina kana tahwina tokoma hurumende hurumende yozadzikisa zvisungo zvatinenge tapakuvanhu pamanifesto yedu
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi manzwawo zvakare kubva kunhengo yedare reparamende inomirira mbizo vari vetriple c vasettlement chikwinya vaviri ava vanga vari parunhare muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 totarisa manheru anhasi muchirongwa chedu chelife talk tichange tichikurukura nezvechirwere chegomarara repazamu kumadzimai tabva tasvikawo kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc
Soku izika disenda bagu VOA Njebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalambulela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 20 kumfumfu 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe asebelenyanga ezine bevalelwe entolongweni. Inhloko kahulumende wakwele Bhilithane unkosikazi Elizabeth Truss uthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla ngoba amalunga ebandla lakhe engasamfuni. Inhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID lamhlanje inikeze iZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike kumashumi amane amadola eMelika 36.7 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abalishumi lanhlanu asebelenyanga ezine bevalelwe entilongweni. Kodwa lolu gatsha lufakele uChamisa imigoqo amele ayilandele. Lokhu kuza ngemva kokuba amagqwetha akhe ebhalele usikomithi wamajele incwadi ecela leyo mvumo kulandela ukuvinjwa kukaChamisa ngonogada bamajele. Encwadini yokuphendula amagqwetha kaChamisa unobhala obona ngezemithetho kugatsha lwamajele uthe umnumzana Chamisa uvunyelwe ukuyabona abasolwa kodwa uthe kumele atshele isiphathamandla phambilini kwesikhathi. Phezu kwalokho uthe uChamisa kavunyelwa ukutshaya izilogani zebandla lakhe kumbe ukukhulumisana labantu duzane lamajele lapho esiyabona osikhala. Uthe akumelanga njalo abe lezibotshwa lezi okwesikhathi esedlula imizuzu engamashumi amathathu i-30 minutes. Sixoxe lo kansila webandla le-TCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Indaba yokuqala indaba ka Honorable Job Sikhala labanye bakhanya sine labana ipolitically asondaba esingathi criminal. Yikho siyamangala nxa umongameli we-TCC u-Advocate Chamisa ethi sewavunyelwa ukuthi ahambe ayebabona ngemva kokubalelwa isikhathi eside kakhulu kwavunyelwa umuntu wakuqala. So bebephuza besala ukumnika-ke ithuba lokuthi ahambe ebabona besenzela ukuthi banike ithuba uDacus Mondora onguye abasebenza naye. Yikho-ke kumangalisi-ke kathesi njengoba uDacus Mondora esehambileke uJob Sikhala bala ukumbona yikho sekuvunyelwa-ke umongameli uChamisa. Bese befaka-ke le migoqo ukuthi kakumelanga akhulumisane labantu. Mhlambe thina simanje ngaso simomomo kaChamisa xa abantu bembingelela kumele aphendule phela akhulume labo. Ungumongameli webandla ungumuntu azakalayo elizweni kwenzakala-ke kube lama-journalist aseduze befithi ukukhulumisana naye bebuza okuthile. Akumelanga-ke avale umlomo alokukhuluma nabo kunezibotshwa ezinye lazo ezimaziyo njengomongameli welizwe abazafuna ukukhulumisana laye aseyanelwa ukuthi akhulumisane nabo kuyinto njengaqondanga okutshengisela ukuthi ilizwe leli-ke libuswa ngodlame kakulandelwa umbuso kantando kazulu. Akumangalisi kuvele kuyezakala okwenziwa-ke libandla lezanu-P F lo emasontambo somnangakho.
Kodwa abe ZANU PF bayakulandula ukuthi balokwenza lalolu daba njalo bayangenela ekuhanjisweni komthetho. Ngisho layo uhulumende uyakulandula lokho.
Bayakulandula phela umphakathi wazombambeloya engavumi ukuthi ngiyaloya ngiyaphakathi. Isela ungalibamba litshontsha ulibuze ukuthi kade ubotshelweni uzathi bathe ngitshontshile. Yasho ukuthi ngitshontshile imiphakathi nesela ngakuvumi ibugebe ngobuyabe benzakele. Yikho-ke iZANU PF sesingasavuma lokho kodwa kuyazakala ukuthi yiyo nankuke phela labantu bachayela izwe lonke sesiya kuma-directions bona isilabhosi belinyazwa honorable Thofa sibonile ikhezi belinyazwa honorable Phulu vele kusebenza kweZANU PF ukungenzela izizalwane zeZimbabwe njalo kabavumi ubugebengalo kubona kwabo abakwenzayo kodwa into nje yabithi egcekele.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-CCC koBulawayo. Inhloko kahulumende wakweleBhilithane unkosikazi Elizabeth Truss wazise namuhla ukuthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla. Lokhu kulandela ukuzamazama kwemikambo yemali yakweleBhilithane ngenxa yemithetho yakhe egoqela ukwehlisa imithelo okubangele ukuthi abebandla lakhe lama-conservatives bamtshele ukuthi kumele achiye umsebenzi. UTruss uba ngumkhokheli weBhilithane wakuqala ukuphatha lesi sikhundla okwesikhathi esifitshane kanje. Kumbiko awethule emini uTruss uthe uzaqhubeka ephethe isikhundla lesi okweviki lapho ibandla lakhe elizakhetha khona umkhokheli omutsha. UTruss ungene embusweni ngemva kokuthiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson laye ophume buthumuthumu esexoshwa libandla lakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Lolu daba lobunkobo ludaba olunzima kakhulu. Ukugavena noma ngithi ukuxa ilizwe laseNgilandi akusiko lula ngoba lapha iNgilandi babunkobo lilizwe elinedemokrasi kakhulu okungangokuthi nxa kuwukuthi ama-members of parliament bengavumelani le ndlela obusa ngayo bahle batshengisele sobala. Akufani labanye amazwe ukuthi ama-members of parliament bazefanele ukuthi balalele umongameli ukuthi ayikhulumayo kodwa lapha bakhangela into eqakathekileyo eyokuthi ilizwe ilizwe leNgilandi linzinze liyelelise ukuthi kube kuyinkolomi yayo lihlaliseke kuhle. ULesitrasi ngikeba ukuthi sesakubona lapha nokuthi kakhulu ezomnotho wathi ngemva kokwethula imithetho yakhe ezomnotho zawa kakhulu okuyiyo okube yimbangela enkulu kakhulu egcine sibona eqala waxotsha uso wakhe lo okhangela lezimali ukathi laye ngokunjalo ngokulandelayo layo ehamba.
Simzwile esithi kuzakhethwa umkhokheli omutsha phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. Ngubani okhangelelwe ukuthatha isikhundla sakhe?
Ukungathesi kusase ingxabangqoza babunkobo akukacaci kuhle ukuthi umbani ozathatha isikhundla sakhe ngoba into elekade ingakhangelelwanga kakhulu ukuthi yenzakale. Kodwa iloba nje kade ilokhu iyihlokoma injalo kodwa abantu kadebo becabanga ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo ngendlela elekade ibusa ngayo kodwa-ke laye angazange avume ukuthi atshintshe loku akufunayo. Yingakho lakathesi lokho kungakacaci kuhle kodwa engithemba ukuthi emalangeni amabili amathathu kuzabe sekukhona omunye noma ngathi ama-front runners njalo ekuqopheni kuka-prime minister ongeyozangena ayifiki ukuthi kuyafana ukuthi kukhethe umuntu oyedwa kodwa kuye kule ndlela yakhona i-procedure njalo efana ukuthi ilandelwe njalo bazaba babili bathathu njengalokhu esakubonayo kodwa-ke okwakathesi kuzabe yinto efana yenziwe masinyane ayisoze ithathe isikhathi njengale esabona yena uLesitrasi nomunye wakhe ngesikhathi bezama ukuthi bangene ngesikhathi sokuphuma kukaBoris.
yena uBoris sibona ibizo lakhe lalo likhona abanye bakhona abakhuluma ngaye abathi mhlawumbe engaphenduka kungenzeka yini lokho
kuyenzeka ephenduke kodwa-ke angiboni ukuthi engaphenduka uBoris sebengamfaka ibizo lakhe njengalokhu esizokubona nje kwesinye isikhathi ama-politicians aphumileyo abanye sebeze sebefisa ukuthi njengalokhu okwanithi eZimbabwe ukuthi abanye sebeze bethi ayiumgani wayengcono kukathi sekusaseyinto efana nayo abanye sebegcina be-opta for uBoris ngenxa yokuthi sebebona engathi uLuzikhansi yena ube ngumuntu ofike wangena wabe confused kakhulu nxa bekhangela mhlawumbe babona engathi akusela muntu oyabe e-properly qualified kuhle ukuthi ahole ilizwe yingakho mhlawumbe sebengagcina be-opta for uBoris kodwa-ke khona uBoris nge-pressure angena kiyo angibona ukuthi yena sengabuya aphenduke futhi njalo kwezokuphatha
umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane uhlaziya njalo ezombusaswe inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa amazwe omhlaba ngenhlelo ezithiyeneyo zentuthuko e-United States Agency for International Development, i-USAID, lamhlanje inikezele Zimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike amashumi amane zamadola eMelika, i-$36.7 million, okuyimali ezasetshenziswa ukuthengela abalambayo eZimbabwe ukudla. Limali ifakwe ezandleni zohlangotho olubona ngokuncedisa abalambayo kumanyano amazwe omhlaba olweWorld Food Program, i-WFP. Izasetshenziswa ukuthengela uzulu eZimbabwe ukudla phakathi kwenyanga kaMfumfu kusiya kumvimbitho ngomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wesa, Mutsi, Bikita, Chiyi, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala ecina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga ucine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba, lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi zenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe unkosikazi Alien French uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangelene lomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are currently announcing a 56.7 million...
Kuze abantu bathole okudla ngesikhathi lesi esikiso kunzima. Indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhlanje athaba ukuba sizakupha imali efika i-$36.4 million ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP esithi inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
WFP and the United States are committed to support humanitarian and social.
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kweleZimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale. Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingela mizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi
yebo ngiyabona ba vale ndawo zawo abazikhangelayo kodwa engikubona ukuthi even emadolobheni abantu labo abafuna iassistance yokudla ngakuthi bakufake ema bakhangele amadolobha angikhona ukuthi bakhangele kule zalukazi kulabantu abadala abafuna iassistance yabona bangakhangela khonokho bangakulungisa uzancede umuntu wonke
imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo ukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa uveze ukuba elezimbabwe lilokudla okwaneleyo usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kwinyanga eziyisithupha ezilandelayo uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithoba munemunye zamadola 9 million ezasenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe lo mnyaka ka-2022 elemelika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe abe-USAID babika njalo ukuba selanikeza leZimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneye zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempila kahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu ukucubungula okwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazabe bebhekane lodubo lokuswelakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare Ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uvikwa eselaye ukuba kuthathwe izigidi ezilitshumi lanhlanu zamabhareli amafutha ezimota 15 million barrels. Asiziphaleni zelizwe eze-Strategic Petroleum Reserve athengiselwe uZulu ngenhloso yokwehlisa intengo yawo elokhu ikhuphuka. UBiden ubikwa esenza lokhu emizameni yokukhweza usekelo lwebandla lakhe phambilini kokhetho lwama-midterm elections kodwa yena uyakulandula lokhu esithi uyakulandula ukuthi uthethe leli nyathelo ngalesi sizathu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-BMW iya kwele Germany ivika ukuba izatshala imali engangebhiliyoni lamadola eMelika $1 billion emsebenzini wokulungisa imota ezisebenzisa ugetsi kufektali yayo eseSpartanburg esigabeni seSouth Carolina eMelika. Izaphinda itshale njalo enye imali engaba izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa ukuqhelisa umsebenzi wokulungisa amabhatri ezimota lezi kufektali eseduzane lelungisa lezi zimota. UZulu waseChad obetshengisela esola umbuso kaSale eCape Zabo inhloko kahulumende lamhlanje uvikwa etshise ama-ofisi yakhe asesigodlweni salelo lizwe. Abatshengiseleyo laba bafuna avisele intambo zombuso kuZulu ngokuqhuba ukhetho ngokuphangisa. Kubikwa kufe abantu abahlanu ekutshengiseleni kwalamhlanje. Kulabanye njalo abanengi abalimeleyo abahanjiswe ezibhedlela. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, alimale kakhulu kulandela ukuhlaselwa kwawo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eMatobo lase-Insiza ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Omunye wabalimale kakhulu ngunkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo Metropolitan ePhalamende owephuke izandla zombili. Vedlula isikhombisa abalimale kakhulu kulesi sehlakalo. ababona ngokwenzakalayo bathe kuza qhamuka udlakela olukholo nesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngobani abaphehla udlakela lolu njengoba ibandla elibusayo elezanu PF lalo lisithi abalandeli balo bahlaselwe ngamalunga ebandla le-CCC? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe. Uchuma ochothoza indlela udaba lolu oluvezwa ngayo zintatheli zindaba usungula lingxoxo.
Ngiyikhathe ezilingi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzalu phiwe akula muntu okhuluma ngazo, akula muntu ozabazayo. Isho ngabe abantu ezamtezo nashiwe bantu kumele bazibonele bodwa. Kodwa xa kwenzakala into nje encane ngalo kwi-CCC byway sokungamadala sesikhuma ngako emaredieni kuzofika e-America kona ngabe ku-VOA all other media houses sokhunywa ngakho. Khonaphana yikho ukuthi khona ngiyalishona kakhulu ngoba ishayiza lazi nxa ile indawo ngenxa yindawo ilebantu kakhulu. Kodwa kubrida eyinjombo leyi engayanesari okumuntu ngabe lina liyanisha amkhangela eRwanda ngayo genocide leno yaqalisha yini intabelizia umuntu ekhulumela eceleni eseredieni abantu belilalile. You do not understand ipower elilayo lento yentabelizindaba nxa lipho ngokhulu nje eyi-reckless liyenza ukuthi kona abantu laba besehlale bekuqhamana kuphela. Asizameni ukufosa umoya wokuzamana lokuvuma ukuthi hayi nxa omunye ebone ngendlela embi akusiko ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe. Mina nxa ngibona ngendlela embi akusho ukuthi asiyamela ngasikhulumisane kumbe asiyamela ngasiphana namasawudo.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uJuma uthi hayi labantu-ke abazintatheli izindaba kanye lalaba abakhuluma ngakhonokhu yiba ngani babangela lokhu, kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanzela?
Ngingatsho wami umbono ngizaresponda yenale indaba ekaba buchuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo. Intatheli zindaba nabo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe. Intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi u-Honorable Thofa uchayiwe, abacreatanga story. Nabantu bezano abambe bachaya u-Honorable Thofa nabanye. Intatheli zindaba sezibika lokho okwenzakeleyo. Sibuyele Dube on this issue of violence. Akumangalisi ukuthi ibandla nezanu libehave ngale indlela ngoba vele lathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izanu isenza i-violence. I-history yayo is well recorded. Nxa sikhuluma nge-violence yezanu asithi wonke umuntu wezanu violence, yikuthi nje i-structural or is embedded within the organization ukuthi babe violence. Uchuma ngumuntu engimaziyo, angizange ngizwe kuthiwa uchuma wenza i-violence. Labazali bakhe uchuma nyabazi, kanizange into ngizwe kuthiwa umdala uchuma wakwenza i-violence. Iloba nini? So, malutshwana abantu esibaziyo ukuthi hayi ubani ulungele, kodwa sifisa ukubana basukume abantu abangabo chuma bayikhondene ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakala ethiwa zi-bielection. Ubuthungameli bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema i-violence. Ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east labantu bangakhona izithombe zila, none of those have been arrested.
Chuma, ngena khona uyamuzwa lapha uMlalazi uthi vele ibandla lezanu PF ngabantu abalodlame.
Yinto bengizama ukuthi ngikuqashe khona ukuthi thina ama-analysts lapha e-studio sikuqhabanise into lokho. Ngikusho ngani yithi mina uzame lenzakele kodwa phela ngalishonzakala asidingisiseni ukuze ukuthi sikuwe lapho phela ngoba sikesenza ibhayethi lapha kobulawayo endlule mapha eduze lapha kuwatheli bashaya abantu bezamtezi kulabogogo ababili lalamanye amashaha amabili labanye obaba nje ati ngabe bathathi abanye baze ba-admitwa e-UB H napa akukazange kuzokhulu endaba naleyo kuma-studio 7 kuma-social media kwaba yindaba yakhulunga mbijana yadlula yabo kodwa bona abantu abalimalayo ba-admitwa elenzeni
Yes,
I was a Kuluchuma. We are Pambil, Nalas, Gumel of Zuin.
Well, Zuga Pambil, Nendabaye, violin. You would see Silum say it calcite to a politics, which is where Esilenkina corn. Abantu bahloniphane uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane sezimbabwe sihloniphe abantu besifazana nalabo abavulnerable ubaba uthuma uyamazi honorable Thofa akungitshele thuma ukuthi uma ungumuntu sibulokupheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapha ukumtshaya umuntu onjengaye umuntu ongeke abulale ngisho impukane kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayilela akubingelele
Umnumzana Fortune Mlalazi uhlaziya ezombusaswe. Ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo lokwengezwa kokuvalwa kwamanzi kulandela ukucitshwa kwamandla kagesi okumpompa amanzi asuka edamu leNyankuni esigodini. Kubika uBathabile Masuku.
Kungaleso sizathu ikhansili yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebezabanjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Umnumzana Willias Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Residents Association eCowdrey Park uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamizi zakoBulawayo jikelele becela ukuthi amanzi sibe le-plan B ngoba Nganya Mandlovu akwafa bakithi isebenzi.
Unkosikazi Mthembe Mpofu isakhamuzi sakoBulawayo ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi. Umntwana engagula singamthumezi esikolo ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akulamanzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo, uKhansela Mlando Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi eZETDC bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni Dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa, so sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezishiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council, uNkosikazi Nesisa Mpofu, ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe nge-WhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk uNkosikazi Sikhangele Joe uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucishwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo. Ngubathabile Masuku.
Livestock asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ehlasela abesifazana eye breast cancer ngalesi sikhathi kunanzwa inyanga yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane i-breast cancer awareness month. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili.
ugatsha lwamatshele soluvumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ayebona usikhala labanye bakhe ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.